kutanganda kazoona kuti vaya iki chinhu chichinoone vacho chinoreva kuti vaitaura chokwadi nekuti chakazobuda pachena ndechekuti nhengo dzemauto idzo dzinotungamirwa nevakarwa hende vakazopindira vamwe vangataurawo zvavo zvavangataura asi pane kufunga kwakasiyana siyana yange rinyaya yezvemutanga rimwe dzazvichitungana zvekuti vamwe vange vaakushandisa
kana makatarisa munoona here sokuti ZANU PF ichagona kudzokera payaimboveri kare kare
zvinoendeva nokuti mutungamiri mutsva vamunangagwa vanenge vaitei munguva iki yavachatonga
ZANU PF ingakwanisa here kupinda muhurumende iri yega
hurumende dzomubatanidza dzinowanzoitwa mushure mesarudzo zvinenge zvichitoda kuti vanhu vataenda kuvanhu vonzwa kuti vanhu vanekuti kana zvabuda musarudzo zvazvo zvitanwa vanhu vochoona kuti vochitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti panangamira yega here kana kuti panenge pachida hurumende yemubatanidza asi zvandiri kuona zvandiri kunzwa muvanhu muruzhinji vanhu vanenge vakarerekera kupfunga yekuti paite hurumende yemubatanidza
imimi sevatori venhau makaita basa renyu zvakanaka here uyezve chamunotarisira kubva pari zvino chii
chatiri kuda kukurudzira hurumende itsva iri kupinda ichitungamirwa navamunangagwa ndeyekuti varemekedze kodzero dzevatori venhau kodzero idzi dzinosanganisa kuti vashande pasina kushungurudziwa uyezve kana zvichiita vapindire kana mumabasa uko kuitira kuti pavanoshanda dzive nzvimbo dzinoshandikawo zvinovimba kuti vacharamba vachitsigira mafungiro iwayo voshandisa futi masimba avanawo avachawana matsva kuti mashandiro evatori venhau aitwe zvakanaka.